Zimbabwe. Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, January the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're talking about the opening of schools in Zimbabwe, with many parents saying they are struggling to pay school fees in full as the country's economy continues to spiral downwards. Some teachers also boycotted classes today, demanding that government should increase their pay and salaries. Teachers are also parents who are struggling to raise fees for their school-going children. So this is what we are going to be talking about today. Nasi pachirongwa chedu tirikutarisa isu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro panguva iyo vabereki vakawanda vari kuti vari kutarisana nedambudziko rekukwira kwemari dzechikoro dziri kudiwa kuti vana vaende kuchikoro sezvo upfumi hwenyika huri kuramba huri kuenda kumawere. So that's what we'll be looking at today. Varairidzi vaberekiwo vari kuchemawo nekuoma kwaita zvino munyaya dzehupfumi. Some education rights groups are, however, saying the situation at some schools is dire as some teachers failed to return to school, as they are also victims of the harsh economic environment in the country. Others are accusing the government of making false promises of free education this election year, a program that has not yet been rolled out. And to discuss this issue, we are now joined by our guests who we have on the line right now, Evanice Munda of the Female Trust Network Zimbabwe, while we're waiting for Obed Masaraure, the president of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Muzvare Munando.
Thank you very much. How are you, Marvelous? How are you, everyone? You are listening.
Aiwa isi kuno tiri wadi. Totanga nekukuvunza ikuti tukona kuti zvikoro zvavhurwa nhasi munyika. Imi munoshanda nevana vari kuenda kuzvikoro. Zvakamira sei pari zvino?
Zvikoro zvatanga kuvhurwa nhasi muHarare kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi mahigh schools mamwe ari kunzvimbo inogona kunge dzine dutu rine mhepo nemvura yakawandisa zvanga zvisati zvavhurwa, kazhinji vari kumabhodhin. Saka asi vatanga kuenda nhasi ava ndevo kumapuraimari nezvimwewo zvikoro zvakasarudzika, vamwe vatanga kuenda. Asi nhasi ndaita rombo rakanaka, ndati ndichiendesawo mwana kuchikoro ndikachionana nematicha pachikoro paanodzidza ipapo, ndaichitovaseka ndichiti makurukutu mambotaerera nyuzi here nhasi? Zvanzizvo nenyuzi hurumende iri kuindisa kuti pane chirongwa chayaparura kutanga kupera kwemwedzi ino kuti vari kutarisa kuti vadzidzisi makwalifikeshen vadzidzisi akamira sei, nekuti munhu agara pabasa zvakadii, vanenge vachiwana mikoho yakasiyana. Maticha aya afa nekuseza achiti muri kufungidzira kuti pane mari zhinji here apa, inyaya yekungoti tiri yekumabasa sezvo zvikoro zvavhurwa. Zvozvainowanzoita hurumende inowanzoporomisa vanhu zvakanaka kana kuti zvakaringana, zvikoro zvavhurwa kungoda kuti tisaramwe mabasa. Asi muchaona kuti chirongwa ichochi chiri kuparurwa ichi hachina musiyano kuti munhu akapinda basa nezuro kana kuti agara pabasa. Saka inyaya yekungoti vana vaende kuchikoro. Asi kuvana vatava tichiona vachienda kuchikoro vabereki vazhinji, iniwo semubereki haitini nyaya iri kunyaya kutisungurudza inyaya yemafizi, nyaya dzemachukuti dzakangoparurwa tekubva mudenda guru chaizvo recovid-19 mazvenasi, yakaita kuti upfumi hwenyika hubva hwanyanya kudzikira pasi. Asi ndiri kuona sekuti hurumende yedu haisi kutarisa izvozvo, kuti takambenge takabatwa nenyaya nerenda recovid-19. Saka upfuma husati hwanyatse kusimuka, asi masizi ari kuramba achinge achikwidzwa. Zvinova izvo zviri kutadza kuti vazhinji vawanike vachiwana kuti vawane kodzero kuti vaende kuchikoro. Tinotarisa kumashure hurumende yakamboti aiwa tichaita kuti vana vawane dzidzo iri pachena, chirongwa ichi hachisati chatomboi, handina kana chikoro chandamboti ndasangana nacho kana kuti chikoro chatamboti tanzwa kuti chiri kunzi vana vadzidzi pachena. Zvinova zviri kusungurudza vabereki vanosanganisira ini pamwe chete panyaya dzekuoma kwezvinhu muZimbabwe. the mass coffee.
Maybe, Ms. Munando, if you can just go into English and just tell us, what are you seeing on the ground? Schools open today, and, you know, we've had a lot of people, especially parents, complaining about the cost of sending children to school. But tell us, what are you seeing on the ground?
Yeah, what is happening on the ground is very disturbing, Marvelous, because considering that the majority of people in Zimbabwe are informal traders, that means that the source of income is from informal trading, where we are not, all of us, we are not getting what we are we require for the daily survival. So in terms of the exorbitant fees that are being paid, just as the income that a household is getting today,
Ms. Munando, if I can just hold your thought right there, I have a live caller from Zimbabwe, so I wanted to take them quickly before the phone drops. Hello, caller, Baruku Zimbabwe, Magadi. Nemi Murukupi.
All right.
I was like, Dai hurumende yakateerera pari zvino, maiti chii? Ndapi mazwi amungada kuti vanzwe? Aiwa mashoko makuku tinokutendai amai memory mamoyo vari kutaura kuti vane mwana wavo ari mu grade 7 muve nezuva rakanaka. Thank you so much. Mr. Munando, you can carry on. You were just explaining to us what you saw, and also you can comment on what you heard our caller there saying about, you know, her grade 7 child.
Okay, many people that I met today, including the teachers who are also parents like me, they were complaining about the school fees, especially the uptick of the teachers. I will not speak much on that, but just to say the fees that are being charged by most of schools in Zimbabwe are far beyond the parents. And the government is not considering that the country has been robbed by the COVID-19. Mm-hmm. And our economy, declined in all facets of life, especially when you talk about informal trading. People were not trading informally, were not selling their wounds, and there was like some disturbances that were going on, global. So, but they are not considering that we are still in that process where we are still trying to find our feet so that we'll be able to sustain ourselves, especially as families, and also be able to pay fees for our children. But it's something that is not, taken very seriously, being considered to pay. Before we even talk about the school fees, are we thinking about even the quality, the education that you are going to get. And do it really think in terms of remuneration of the teachers, the resources that they require in order to deliver in education. And in terms of our kids going to school, do we have adequate resources, like transport, do we have different, facilities that are required by the learners. So it's something that is welcome because it seems that we are still going back as we are, progressing. So this year we are going to have elections, and it's something that should be put on the agenda to say, what are we going to do with education? Because, you know, if I reflect that, Zimbabwe was on the top list of delivering quality education, but I think the government is not paying close attention. So it is really trying in terms of putting, favorable policies in place where they are saying inclusive education, but the affordability of it is not being met because it's far beyond the reach of many. And even the mushrooming of the colleges and even the private schools is also promoting the elitist mentality, where those who are rich and who can afford those private colleges, they can refer their students or their learners to. But with the government schools that are there, I think, we are not really getting what we really want in terms of also the new curriculum. We talk about the color. The government introduced the color system.
Explain a little bit about that. What is the color system?
So the color system is about the same. It's like in each and every subject, students or learners are required to research on specific issues. For example, if you're talking about community development, what are the community development issues? They can be categorized according to subjects. Even in math, they can also do colors. So it's like, for example, my kids are requiring about 50 flat files, right? For each subject, he's doing 10 subjects. So it's 5 for each subject times 10 subjects. So it's additional cost and it's an additional burden on the parents who is already, far beyond reach of, below the poverty bottom line. So in terms of the capacity of the school or the learners to be able to respond to that requirement, something that is very heavy because, the parents are now involved doing their research and the colors, they are mainly subsidized in terms of the marks because if you score 30%, they report that the other remaining marks will also be, met in the other theory. So we appreciate the concept. I really appreciate it, but the term that is being introduced is not, suitable. We are coming from COVID-19. We are still finding our feet. They should have allowed the relaxation and the parents and the learners to cope up with the dynamics that are evolving in the country and in global affiliates. So that at least as we settle down and as our economy is also improving, we'll be able to respond adequately. So I feel they are rushing these systems and the concepts that they are introducing each and every time, which are far-fetched in the students and even the learners, they can't really go about it. So, I was talking about quality education. In that sense now, how can we evaluate to say, are we delivering in the country when we are forcing a graduate 5 or a graduate 7, for example, to do research? When I grow up, I used to know that you can start doing research at university level. But now they're starting at a tender age. I feel they're overburdening. That's why the explanation, the teacher, they are now trying to subsidize their pockets by charging explanations and also discriminating learners from schools because of those who do not afford to pay explanations. They are discriminated. And the teachers can't do anything about it because it's their way of survival. Hence, they are the parents as well.
Mataura imi kuti tombo mirai papo mataura kuti maona mamwe varairidzi vanga vari kuzvikoro kwamaendesa mwana vanga vari kuti chii varairidzi vachitarisawo ivo yatingati raramo yavo uyezve vari kuona remangwana rakamira sei
vari kuona remangwana risina kunyatsojeka nekuti pandaa ndichitaura navo panyaya dzekuti nhizi dzanhatu dzabuda dzichiti hurumende yakarura chirongwa chekuti maticha akubhadharwa maringe nima qualifications zao maringe nekugara pabasa pavaita because vari kuti tanga zvisiri fair kuti munhu apedza studentika auya aite apinda basa kubva atobhadharwa mari inoenderana nemunhu ane 40-50 years ari pabasa tiri kugaiwa pane chirongwa ichocho kana ndichichitsanangura chinonzi Paul Rata kuraridza kuti vamwe ava vakakwalifya vari senior pamabasa vanopiwa homecall uri pamusoro atiyanga vatiti aiwa hazvii chirongwa chatiche kutanga ungoti chanaturudzwa chete mukutaurwa kwacho chirongwa chakagara tiinazvo kudhara ndosaka makamboona mugore ra2014-15 vatiya akadzaiwa vane kana zvekuti chende munoita madegree chende munoita zvakati kuitira kuti mukwanise kusimudzirwa pamukoho wenyu asi tinongoona kuti zvakafanawa nemadegree kunyange vane madiploma vanga vangori mupenyu chete saka vanga vachiti izvi tiri kungoona chekungoti pakungoda kutaura kuti chezvisatanga chikoro kumbotinyararidza kuti aiwa pane chirongwa chiri kuuya mazuva achifamba mwedzi chifamba asi chinozonyatsoitika chine pundiso chokuti chibatsire munhu wemudzidzisi akwanise kuendesa mwana kuboarding zvakaita seni hachisi kuzviwanikwa nekuti mudzidzisi ei akafanana nei ari kudzidzisa apa asi mwana vakamutenda kuboarding inodiwa mazimariya ari kuchajwa ma2,000 chikoro chinochajwa 1.2 manition schools imari yekuti imuno muzimbabwe mavelasi mari iyoyo iri kunetsa tikatarisa mamiriro akaita zvinhu iye zvinezvi tichibva mucovid-19 ndopatakaomerwa ipapo kuti pangadai panyatsokuongororwa kuti right patakutanga nyaya dzechikoro ndezvipi zvidha zvatingatema tikaisa panzvimbo kuitira kuti hurumende nevanhu vafambira nepamwe chete tikaita umwe munhu anosara kumashure ndiriiona sekuti hurumende haisida kusara pazvimodya nekuti takatarisa ndikada kutarisa vision 2030 iri kutarisa kuti pane patinofanira kusvikawo asi haisi kutarisa zviri pagiraundi kuti zvakamira sei pane zvikwanisiro here tiri kukwanisa here senyika nemamiriro azvakaita zvinhu nekuti patinobatwa nedenda recovid-19 takagara zimbabwe tiri kumashure nechekare hatina kufanira nedzimwe nyika saka takabva tadzokerwa kumashure zvakanyanya apa takutanga zvirongwa zvinoremera nyika izvo kuremera nyika nekuti nyika yacho haina mari kuti ikwanise kuti dzidzo yacho maringe nezvavari kuda zvemakala nekubhadhara maticha acho akamaka makala nemaexams ndosaka muchiona even kunisa kwakaita maexams eolevo hai vanhu vari desperate inyaya yekuda kutotsvaga mari mukaona kuti nyaya dzichangopera dzakadaro asi kuti zvinhu zvinotsuisa kuti nyika yedu inonzi mapepa anita asi tinoona kuti pane devol organization yekwanisa inoona nezvemaexaminations so pepa tiri kunyatsoiswa zvinobata mitemo iripo corruption tine zvese muzimbabwe asi kuti zvichinyatsokuiswa panzvimbo no nyaya inondirwadzawo yenyu semugari wemuzimbabwe kuti dai hurumende yedu yakwanisa kuona izvese kana tichitaura sesuo semasangano kuti aiwa apa parema apa tingadai tafamba se nekuti basa redu ndiro kuita compliment hurumende tofamba nawo isu tiri pagiraundi tichaudza kuti zvinhu zviri kufambika here kana kuti hazvisi kuitira kuti tifambe pamwe chete tione pundiso inosimudzira nyika yedu yezimbabwe.
Thank you. Please stay on the line. We're hearing there from Evanice Munando, the director of the Female Trust Network Zimbabwe. So we'll continue with our program as we also want to hear from what the actual ministry had to say about the situation at schools today. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana mundoro vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro uye vanotarisira kuti pachapera vhiki vana vazhinji vanenge vakwanisa kuwana nzvimbo uye vave kutodzidza. Let's hear what Mr. Ndoro said to Studio 7 earlier on.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo uye isu sebazi reprimary and secondary education tirikunzwa kufara nekuti vana vauya kuzvikoro vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro uyewo varayiridzi vakawanda vauya kuzvikoro vachiratidza kuti vari kuda kuenderera mberi nekupamha dzidzo yemhando yepamusorosoro iri kupiwa vana vezimbabwe. Vabereki vamwe vanga vachingomhanyamhanyawo nhasi, vamwe vachigadzirira kuti vapedzise kubhadhara maschool fees, vamwe vatorawo tumayunifomu netumwewo tumapenzura netumabhiro twavanenge vachingotsvaga. Asi tiri kutarisira kuti panopera vhiki rinoiri zvese zvinenge zvatsetseka, asi vana vatotanga kuti kutodzidza atotanga kutenderera mberi nedzidzo ravo hakuna zvataawana zvasiita kunge zvekunyanya kunetsa takatarisira kuti gore rino richava gore rakanakisa chaizvo nekuti tiri kuona kuti varayiridzi vanesu sehurumende vari kuuya kuzvikoro uye vabereki vanesu vari kuuyawo futi vachibhadharawo tumari twavo kubatsirawo zvikoro zvinenge zviripo pari zvino tiri kutofarawo nekuti vana vacho ndo vari kutotiratidza kuti vari muchikoro imomo havasi kuda kuti vazofoira mavari kutoratidza kuti vari kuda kuti vapase kuti vakunde maresults akabuda last year nelast year part one nenyaya yecovid vari kuratidza kuti aiwa tadzoka taakuda kunyatsokudzidza kuti tisimudzire nyika yedu yezimbabwe tatenda.
We were hearing there from the Minister of Education spokesman, Mr. Taungana Ndoro, explaining the government position on this issue. And now, please, let's take a break to hear more about VOA programming.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Thanks to our viewers and listeners. For now, we are going to be going back to our guests to continue with our conversation while we wait for more callers, as you, our callers, are very valuable to us. Amai Muzvare Munando, Pindai Shakare Mchirongwa, Manzwa Shanga Shuguta Urwa, Neurumende, Tanzwam Tauriri, Webazi, Re, Varuta Ura Ivo Tijin Shakamira Shakanaka Kushkuru. Imi munoti chii?
Aiwa, imi munoti kumira zvakanaka kwekuti vana vatanga kuenda kuchikoro hongu. Vana vaenda kuchikoro vadzidzisi variko. Chikoro chatanga semazuva ose. Zvimhuke zvitemo kana kuti zvipingaidzo. Ndambotaura kuti kune vekumabhoarding school torione mwana ari kubhoarding asati aenda kuchikoro. Kunyaya dzemvura yakataurwayo ndiyo chatanga iri kunayo yakadai sekuZimbabwe. Asi ndiri kuti zvakadaro tichiri muvhiki ndinotenda kuti vekuministry vataura kuti tinenge tichiona kuti svondo rinenge richifamba sei tizoona kuti zvinhu zvakamira sei asi hazvibvisi chimiro chekuti vabereki nyaya dzemafizi vari kunetika nadzo nekuti iyoyo nyaya yenzvimbo kuti yavatotaura ndoini yacho yenzvimbo yanga ichinetsa kuti nzvimbo dziri kuwanikwa vana vakapasa havo zvakanaka magrade 7 kunyange havo takadzipira pazvibodzwa zvatinotarisira kana kuti kuchichenjanisa negore rapera asi nzvimbo dziri kushayikwa inyaya yekuti vanhu kwavari kudzi vawana nzvimbo ndinoda kutenda sistemu yavakaita online iya yekuti munonyora online hapana kori hapana chii asi ndakaona vabereki vazhinji vachinge vaita zveonline zviya zvekuaplya nzvimbo vatiishaya zvakadaro kana kuti tinei vanenge vaiwana mari dzacho vasikudzikwanisa ndo chichemo chandawana kuvabereki vakawanda kuti mari chikoro zviriko vanhu zviri kuvhurwa zviri kudiwa mainifomu yacho mukatarisa mari dzemainifomu mukatarisa dzeschool fees dziri kuchajwa ma1 point ndikuti 1000 mazilas ndakuta kuti 1000 because chikoro chiri pasi chandakaona kunge changa chiri nani chaitoti 500 iyo 500 iyoyoka imari yakawandisa zvekuti titi mubereki anogona kuisimudza kubva panguva yandataura yanga yakaomai yeti tinotenda kuti maticha atanga taona kuti svondo richafamba zvakamira sei vana vaenda kuchikoro tatodzoka navo vanga vachitaura kuti maticha anga ariko vachidzidzisa akitoda kutarisa mamiriro ezvinhu atine gona kuzoti nemuono uri kumberi kuti zvingamira sei atine ndotanda kusindisa paya kuti taizvino izvozvo kaonekwa kuti right takatanga tiri kufamba tichienda kupi tiri kufara nenyaya yekuti denda hakuti sina recovid 19 matemo adzokera zvazviri vana vari kutanga chikoro zvazviri hatichari panzvimbo tishuwo semwoyo wangu semubereki kuti iwaya maticha dai aita sei aramba ari pabasa mazvona tinda kuudza chinhu chiri kusiisa ndechekuti
chiri
kusiisa ndechekuti vana vari kumabhodhi havakwanisi kuita maextra lesson tikatarisa bhodhi inenge ichiti kune vari senda madhei
halo batai makadaro 1 minute tichimbotora kola vari kuzimbabwe tizotodzoka kwamuri halo kola makadii henyu
ndipo mavapfimba henu
aiwa takasimba tiri kutaura nani muri kupi
ndiritaura na mpfuma justice ikeke ndiri kukadoma kwefeslas
aiwa tinofara kwakadii kukadoma uko
kadoma tiriko zviri kungodai nekudani
aiwa ndizvozvo zvii zvamatarisanawo nazvo nhasi pazuva rekuvhurwa kwezvikoro kwamuri uko kukadoma
vana vavhura zvavo but hei upenyu hwacho hwakatoonei panyaya dzemafizi nekutenga zvinodiwa muchikoro
mamuri kuona zvakamira sei
kutongoti vana vaende havo but kazhinji kacho zvimwe zvikoro zvachitodzinga senge first dera nhasi so vangoenda but vakawanda vabvechwa
vari kuti chii tichiona kuti hurumende yakanga yatichati vana vaende kuzvikoro pachena iro gore rino zviri kunzii kuzvikoro
ndo zvinototishamisa kuti hurumende kana yakati vana havasi kudzingwa chii but muzvikoro manje vanenge vaitoti mari ngadzive mari pamberi mwana kumashure vana vakawanda vari kudzingwa ende vabereki vakawanda mari dziri kuvanetsa kuwana
motipowo mazwi amungada kuti hurumende inzwe dai vanga vakateerera pari zvino
ndakangoti kana vataura mashoko bheke mashoko avafundiswe nechokwadi nokuti dzinenge ngano dzekungotiwo vana vasadzingwa but vakatarisa pagraund chaipo chaipo vana vari kudzingwa muchikoro
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma Justice Utete vari kukadoma thank you so much while we're trying to reach our other callers let's hear more about VOA programming in Shona regai tinzwe zvakare kuna muzvare munando mamuri kutaura endererai mberi nezvamamuri kutaura
ndanga ndichitaura maringe nenyaya inonzi maextra lessons aya kana tiri zvikoro zviya zvinoi kumabhodhin vanenge vari madhei sikola vanowana mukana wekuti kana vabva pachikoro paya vanoenda kudzimba vanosangana nematicha yaye mamwe ari kuda kuita basawo kuti vawane chouviri vokwanisa kuita izvozvo asi kuvana vanenge vakatobva kudzimbo dziri kure vatinogara ikoko kuti vadhize vana vari kukwanisa vasiriuvati vari kukanganisika zvikuru panyaya yemarizal kaanozobuda nenyaya yekuti havana mukana wekuti vazowana maticha aya ende havana mukana wekubuda kuti muchikoro muya kuti vanowana kubatsirwa zvichireva kuti kudii ndirikuedza kuti maticha anenge aripo mazuva ose aya akafanira kunga tidzidzisa vana vari ndingati vari incapacitated kana ndichida kuti nditaure ndakavamirira mukana wamavo nini kuti vanofila here kuti pei yavari kuwana haisi kukwanisira kuti vakwanisewo kurarama zvichireva kuti nemadzidzisiro acho anogona kudzisira hani mataona saka zviri kudhisadvantaja mwana uya agara uya atongopinda akaenda kubhodhin aripo pasina kana kumwe kwaanowana akasawana ticha yeuya ane atitude yekutoti inini mari yandirikutandira haisi kukwana zvinobva zvagona zvonesa saka dambudziko iri dai hurumende yaongorora zvinoimba kuti zvimwe zvikoro zvandakambotaura nazvo zvakanga zvichiratidza kuti no inyaya vachagarira pasi kuvhura kwetemine onyatogara pasi nematicha kuti hongu zvinhu zvakamira mamiri azvakaita asi iyo mudzidzisi uri mubereki zvakare ngatingotorai matii ese inyaya yekuti toita sei nezvatiinazvo Ukuti hatina, hakuna anazo.
Nguva yedu ndoyadyanana. Tinokutendai. Thank you so much to our guests. They have a nice Munando, who's speaking to us from Harare. And that brings us to the end of our show. We'd like to also thank all those that called in and those that wrote in for us to call them. I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye in Washington saying, hey, please tune in again tomorrow when we have the Youth Connection here on Studio 7. Have a very good night, Zimbabwe. Thank you.